mukuru wesangano iri muzvare Glanis Changachirere vanoti vatanga basa iri zvichitevera musangano wavakaita gore rapfuura uyo wakaratidza kuti madzimai echidiki kumaruwa haana zvigaro mungava mumakanzuru kana muparamende. Muzvare Changachirere vanoti madzimai aya anosangana nematambudziko akawanda akaita sekushayiswa mukana, mhirizhonga yezvematongerwo enyika nezvimwe, uye ivo vari kuita basa rekuvadzisa nezvekodzero panyaya dzesarudzo.
Basa redu huru isusu nderekunge tichidzidzisa madzimai echidiki maererano nekodzero dzavo uye nebasa ravanaro rekuita kuti vange vachiwanikwawo vachinyoresa kuvhota kuti vakwanise kunge vachisarudza vatungamiri venharaunda dzavo. Tichidzidzisana navo zvakare kuti vachinge vasarudza vatungamiri vavo ibasa ravo zvakare rekuti vange vachiteerera vachibvunza vakuru vavo maererano nezvirongwa zvekudiniro zviri kuitika.
Muzvare Changachirere vanoti kana madzimai aya akasadaro anosarira munyaya dzebudiriro nekuti hapana anenge achisimudzira nyaya dzavo mumakanzuru kana muparamende. Vanotiwo kunze kwemuparamende nemumakanzuru madzimai echidiki anofanira kutora zvigaro zveutungamiri munzvimbo dzavanogara. Muzvare Charity Chaturuka vesangano reZimbabwe Young Women for Peace Building vaudza Studio 7 kuti zviri kubuda pachena kuti madzimai echidiki ekumaruwa haana ruzivo nezvekodzero dzavo. Vanotiwo rimwe redambudziko rine madzimai aya ndere kushaya mari dzekuti vatsvagise rutsigiro kana vachida kupinda musarudzo.
Sakuti mari zvose chaivo chokwadi havana, especially vari kumamisha ikoko havatori nemaresources. Zvofanira kuti information one havana, maresources acho havana. Saka ndo imwe tikona nedambudziko rekuvabvisira mashure kuti vave vanotora macandidate position kuti vave vanovhotera nekuti havatori nemaresources acho.
Mumwe wevechidiki kuda kwaShemakanda uyo anoshanda neYouth Initiative for Community Development Trust anotiwo vari kubatsira vechidiki vange vemadzimai kana varume kuti vazive kodzero dzavo musarudzo. Vati ichokwadi kuti kunyange vechidiki vakada kumira pasarudzo nyaya yemari inonetsa uye panofanira kutsvagwa nzira yekuvapa mari dzekuti vapinde musarudzo.
Hakukwanise kuitwa inanomendimende for that amount inofana a limitation, right, yekuti the amount that is supposed to be spent by someone who is an aspiring candidate, so that it is a disadvantage those vanenge varichi vanenge vari economically disadvantaged, because at the end of the day tikada kungoti anyone ngaangoita, right, and tinenge takuda kupromota yeye anenge tichiti that bourgeoisie democracy.
Vanoti semamiriro akaita zvinhu vane mari kana vanobva kumhuri dzakapfuma ndiwo chete vane mikana yekupinda musarudzo. Muzvare Changachirere vanoti pasi pechirongwa chavo cheRight of Way Give Way campaign vari kukurudzira hurumende, mapato ezvematongerwo enyika nemasangano anoshanda akazvimirira kuti apiwo mukana kune vechidiki kuti vakwikwidze musarudzo dzinotevera. Vanoti vanozviziva kuti izvi zvinogona kutora nguva, asi pari zvino vari kuda kuti zvigaro 60 zvinopiwa madzimai zvisingakwikwidze muNational Assembly, 30 zvinofanira kupiwa vechidiki. Mamwe masangano ari kushanda neInstitute for Young Women's Development ndeanoti Zimbabwe Organization for Youth in Politics, Platform for Youth Development, Plumtree Development Trust pamwe neMission to Live Trust. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Ivan Chifera.